Ruji Bako
DJ Shumba
Chimboti Mari
Septikike
Tunke Regai shangu nitenge shampuopo Asina mari maziso choko Andina shichi iandinayo Asina shuma kuno chichoko
Kwenu Hakupanyare mabiri buti
Ino never ne mari Yendi samu wapurume uri muhome Shanta kutufume
Muongo muri kuslayer Pari kuda face powder Penda iraundi kuita kunge mpoga Usina chino, hamusi chino Shanta isisi kutufume